Vasungwa ava vanoti vaGeorge Makoni, vaFrank Mphalo, vaTatenda Mumbeyarara navaGamuchirai Mukura vanzi vadzoke kudare rezimhosva nemusi wechina svondo rino. Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera musangano wanonzi vakaita kuMaldives uko hurumende inoti ndiko kwakarongwa nyaya yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chatadza kunzwikwa nhasi nemutongi wedare vatawanda chitapi sezvo vachichusi vehurumende vakumbira nguva yekupindura chichemo chakasvitswa mudare nemagweta evana ava chekuti vatongwe vachibva kumba. Asi mutauriri wemagweta ari kumirira vasungwa vana vane nyaya yapinda mudare nhasi eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati chikumbiro chekuti vanhu vavari kumirira vatongwe vachibva kumba chichapinda mudare nechina.
Nhasi High Court panga kuchitarisirwa kuti wakomana avo vana vakasungirwa nyaya yekukumbirwa kuda kubvisa hurumende nechisimba yatadza kunzwikwa mumaarguments mayo ichazvikwa nemusi wechina. Izvi zvakonzerwa nekuti vakamirira National Prosecuting Authority ndo wadini ndo wakumbira kuti vari kudawo nguva nekuti vanga vasati vapindura kune chichemo kana application yebheu yavakafairwa nemagweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka nyaya iyi ichadzukwa nemusi wethursday chikumbiro chavo chekubuda paon bheu chichadzukwa nemusi wechina iko kuHigh Court ikoko.
Vamafunda vatiwo dzimwe nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu vanoti mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvari Stabile Dewa pamwe nemukuru weFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyampinga avo vakasungwa nezuro panhandare yendege yeRobert Mugabe muHarare vari kupomerwawo mhosva yekuda kupidigura hurumende nechisimba. Vamafunda vati Dr. Nyampinga vari kuchipatara cheparenyatwa nekuti havasi kunzwa zvakanaka kubva zvavakasungwa.
Kuharare Central Police Station ndokuna Muzvari Stabile Dewa. Muzvari Rita Nyampinga vari kuchipatara cheparenyatwa hospital ndokwakaragwa nekuti havasunzwa zvakanaka. Saka magwiti akatema chepazvikuru kuti utano hwavo pavakasungwa svika paapo vanga vasinaemera zvakanaka vanga vachitorapiwa kusouth africa. Izvozvoti matamata zvikuru nekuti liberty yemunhu kana kuti freedom yemunhu kusununguka kana kusununguka rwevanhu chinhu chakakosha zvikuru sezvamunoona mubumbiro remutemo Israeri takutaura kuti nyaya yeliberty yemunhu kusununguka kwemunhu chinhu chakakosha. Taitarisira kuti wakamirira National Prosecuting Authority wachakoshesa kukurumidza kupindura kumamhinduro yavo kana kuti attitude yavo to the bail application. Asi taona kuti vari kuita havo madiri avo yavo nenguva yavanoda.
Mumwe muri wekodzero Muzvari Farirai Gumbonzanda vakasungwawo vachipomerwa mhosva imwe cheteyo svondo rapera. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta ramuzvari Gumbonzanda Muzvari Jesse Majome kuti nyaya iyi yave papi sezvo vanga vasingabatike panharembozha yavo. Pave nevanhu vanomwe vasungwa mwedzi uno chete vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kushishikana nekushungurudzwa kwevarwi vekodzero dzevanhu kuri kuitwa nehurumende yevamunangagwa richiti izvi hazvina kusiyana nezvaiitwa nehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.